Iya, suana mbuya chinja, itondo kwereta pase sapa kuti tuwane chikafu. No, mari yokuzoti uzosere mushopu mavanhu unoishaiwa kuti woiwana sei. Wodopinda matugwe muzungura wombodo zungura wombo.
Muri kuwanikwa muchikwereta imi pamwedzi nepamwedzi mari yakawanda sei? Yamunoda kuti murarame kana kuti chikafu chakawanda sei?
Unoda kwereta zvechikafu chosvika kuma$40 kuti mukwane navana. Tongofira mugwizi mudatu kuti chizunguka mucheche kuti tiwane mari yokunobhadhara vezvitoro.
Muri yakakura sei gogo?
Mbuya chinjai vana vazukuru torufu. Vana marobva vari pano vatatu, mabasa hakuna.
Saka pogadziriswa sei? Vamwe vari kurarama sei? Tinonzwa vamwe vari kutoita kukwereta kana kupa ivo zvipfuvo zvavo kana vari kutsvaga chikafu.
Kana ukanowana munhu unotivo ndoda mombe kana kutomufambira nguva refu uchiti huyai mutenge vemombe yangu kuti vana vangu vawane chikafu chokuti vararame.
Pogadziriswa sei pamira pakadai?
Magadzirisiro chamwari hapachina nokuti zvaoma, mari yacho haichawanikwi.
Tinonzwa hurumende iri kuti iyo kuri kuuya aya anonzi mabond note. Imi kumamisha uku kwakamira sei? Vanhu vari kuatambira sei kuti kana achinge ari kunzi ari kuuya mwedzi unotevera?
Chotoroaemaenasindechokuti tohasi kuti kwahimariota seriyati tinawo migomo iri mumbamu yakazara mapepa zvinotongohasi kuti yakafanana zvinotoziva kuti todii.
Imi mungaone kuti pangagadziriswa sei?
Hapana magadzirisiro, akungotambura, tongopa tichitambura, tongoti totongochema kuti deta achisvika iyo 2018 tione kuti chichofamba.
Vemunharaunda yenyu imomo vamwe vari kurarama sei zuva nezuva?
Hapana, tinongorarama nokutambura ikoko, tose tongotambura. Kuna munhu unonzi iko zvino mombe dzavakufanira bundo hakuchina chokuita zvokuti toite mvuravo yava kunonoka kunaya mwari zvokuti wodeedzera zvinongoitavo nyika ino.